Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 9, 2017. Maakateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Praxedes Jeremiah, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMovement for Democratic Change, Vamogeni Tsvangirai, vanombomisa basa nhengo shanu dzebato iri zvichitevera mhirizhonga yakaitika nesvondo kumahofisi ebato iri muBulawayo. Bato reNational People's Party rinodoma amai Joyce Mujuru semutungamiri waro kwemakore mashanu anotevera pamusangano waitwa muHarare nhasi. Uyewo madzimai akawanda mukariba anogamuchira nomufaro chirongwa chekuronga mhuri pachishandiswa machubhu anoiswa munyama necheparuoko uyewo kusungwa chibereko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMovement for Democratic Change Vamogeni Tsvangirai nhasi vambomisa basa nhengo dzeshanu dzebato ravo zvichitevera mhirizhonga yakaitika nesvondo kumahofisi ebato iri muBulawayo. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevambomiswa kuita mabasa nechekuita nemusangano weMDCT vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato iri Mosvare Tabitha Khumalo pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe vaCharlton Wende pamwe nevechidiki vatatu. Vaviri ava inhengo dzestanding committee yebato iri. Studio 7 yataura nemutauriri webato reMDCT vaObert Gutu avo vati ichokwadi kuti kune nhengo shanu dzambomiswa kuita mabasa emusangano. Vati kumiswa basa kwevashanu kukwaitirwa kuti kuferefetwa kwenyaya yemhirizhonga iyi kufambire mberi zvisina dambudziko.
Asi musi wechitatu, musi wa9 August 2017, mutungamiriri wedu Dr. Mogeni Richard Tsvangirai vasuspenda nhengo shanu dzinosanganisa idzo nhengo mbiri dzeNational Standing Committee, Deputy Treasurer General venu vaCharlton Wende na Deputy Secretary of Information and Publicity Honorable Tabitha Khumalo vasuspendwa pending ma investigations ari kuitwa maererano nebongozozo rakaitika kuBulawayo musi wesvondo yapera. President Tsvangirai vasuspenda zvenhengo nhatu dze Youth Assembly maringe nenyaya imwe chete iyoyo yebongozozo rakaitika kuBulawayo musi wesvondo. President Tsvangirai vashandisa masimba avainawo avanopiwa neconstitution yedu yeMDC.
Vaguti vati kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yemhirizhonga iyi kunoratidza pachena kuti bato reMDCT haridi zvemhirizhonga.
Isu sebato ravanhu, bato reMDC inotungamirirwa naDr. Mogeni Richard Tsvangirai, hatidi zvemhirizhonga, hatidi zvebongozozo, hatidi zvemusindo, hatidi zvevaiolensi. Ndosaka muchiona vapresidenti vedu vaTsvangirai vakakurumidza kuti vatore matanho okuona kuti nyaya iyoyi yevaiolensi yaongororwa. Tiri bato rorunyararo, tiri bato rinoda kuti vanhu veZimbabwe, vana veZimbabwe vagare vachifara vane rudo vachidanana.
Pane vambomiswa basa ava, Studio 7 yakwanisa kubata Mzvare Tabitha Khumalo kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Ndichiri kuBulawayo ndikudraivha ndinoda kuHarare kundinoona tsamba yacho, saka pane zvino zvakandiremera kuti nditi hongu kana kuti kwete, bati kana zvirizvo ndofunga ndizvo.
Vachibvunzurudzwa neStudio 7 kuti vane chekuita here nemhirizhonga yakaitika kuBulawayo, Mushare kumalakativa vawirira nemhirishonga.
Inini ndagara here mhirishonga handibvumirani nayo because aivake musha. Chandobvumirana nacho mwana wangu ndechokuti kana vanhu vapokana ngatigare pasi titaudzane because hondo iyi yematongerwe nyika haisi hondo yakumano chete. Vana vemuzimbabwe vatambura makomre.
Pavakaita musangano nevatori venhau nemuvhuro muHarare, vatsvangirai vakavimbisa kuti vachaferefeta nyaya yemhirizhonga iyi pamwe nekuranga vese vachabatwa nemhosva. Mushure memhirizhonga iyi, vahwende vakanyora padandemudande reFacebook vachipesvedzera mhirizhonga iyi, asi vakazokumbira ruregerero pamusoro pezvavaive vanyora. Vanonzi vakarohwa kuvulawayo vanosanganisira mumwe wavatevedzeri vavatsvangirai, Mozvare Tokozani Kupe, pamwe nasachigaro webato iri vaLove Momoyo. Vatungamirira ava vaiva sipo pakaparurwa mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance nemugovera, izvo veruzhinji vari kufungidzira kuti ndizvo zvavakaroverwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Bato rinopikisa reNational People's Party nhasi uno raita musangano waro mukuru weconvention yekutanga rikasarudza vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru kuti varitungamirire kwemakore mashanu anotevera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzebato reNational People's Party dzabva kumatunhu ose enyika nhasi dzaungana paCity Sports Center muHarare padzapinda mumusangano weCongress yekutanga yebato iri kubva parakavambwa. Vashaura pamusangano uyu uyo wavasarudzwa kuve mutungamiriri weNPP kwemakore mashanu ari kutevera, Amai Mujuru vati zvakakosha kuti mapato anopikisana neZANU-PF abatane ose oita chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya. Mashoko amai Mujuru aya anoyo apo vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende mubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato matanhatu mukupera kwesvondo vakaumba mubatanidzwa wemapato uri kudaidzwa kuti MDC Alliance. Vachipa mashoko avo ekukorokotedza amai Mujuru nekuita kongresi yavo kekutanga, vatsvangirai vati havasi kuona chikonzero chinoita kuti vasabatane namai Mujuru vachiti zvinangwa zvemapato avo zvakafanana.
If we are agreed, this is the direction we are going to face as a country. Why don't we put these efforts together?
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka.
Vatsvangirai vataura kuti vauya pano sasahwira vachitivo NPP haisuri yatikurwisana nayo mune zvematongerwo enyika muno muZimbabwe, asi kuti NPP ichitisahwira wedu. Vativo pane kutaurirana, pane hurukuro dziri kuitika neNPP, vakati vari kutarisira kuti hurukuro idzi dzichapera manje manje. Vataurayiwo zvakare vakati urongwa hwematongerwo enyika hwataurwa naDr Mujuru hauna kunyanya kusiyana neurongwa hwatinoda kuti nyika itongwe nayo isi vekuMDC. Vakapedzisira vachiti aiwa makorokoto, tinofunga kuti patiri kuenda kuna 2018 tichabatana, vana veZimbabwe vachafara, tichava nekuita kandidati mwe chete nomubatanidzwa mumwe chete nekushanda pamwe chete kuti tibvise ZANU-PF pachigaro. Vakativo muvengi wedu tese iZANU-PF, ndiyatikurwira kuti tibvise pachigaro.
Zvichakadai, amai Mujuru vati bato ravo richashanda zvakasimba kuedza kuvandutsa upfumi hwenyika, kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa, vechidiki vawana mabasa uye kuti Zimbabwe idzokere mugungano reCommonwealth. Vatiwo kana vakapinda mumasimba sebato vachaona kuti vose vakaendesa upfumi hwenyika kunze kwenyika wadzoswa pasina anosungwa. Vakati zvakare chirongwa chekugoverwa kwakaitwa veruzhinji minda hachisi kuzodzoserwa kumashure.
Hatidzorere minda, asi kuti tichagadziridza kune vane minda kuti ivape pundutso.
Zvichakadaro, vataura vakamirira bato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatenda ebiti uye vari sachigaro webato iri amai Lucia Mativenga vati vafara zvikuru kuti NPP yasarudza mudzimai kuti atungamirire bato iri. Vakakumikidza madzimai kuti abude neuwandu hwavo kuti anonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Congress ye NPP yatambira wabumbiro remitemo richange richisunga nhengo dzebato iri. Nhengo dzapinda musangano we Congress iyi dzapawo masimba akawanda kuna amai mujuru ekuita zvinhu zvavanoona kuti zvinoendesera mberi zvido zvebato ravo pamwe neveruzhinji munyika. Va John Mvundura pamwe nava Samuel Pepa Nkomo ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vaamai mujuru, kuchitiwo vaGift Nyandoro vasarudzwa kuva munyori mukuru mubato iri. Amai Marian Chombo ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai, uye vaLloyd Masia ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri weboka revechidiki muNPP. Mushure mekusarudzwa kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu ari kutevera, amai mujuru vabva vadoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo dzeNational Executive Committee. Vamwe vatungamiri vemamwe mapato vanga varipo paCongress yeNPP iyi avo vakakokwa vanga vachisanganisirawo mutungamiri webato rezapu vaDumiso Dabengwa, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, mutungamiri webato reZunde vaFarai Mbira pamwe nemutungamiri webato reDare vaGilbert Dzikiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai akawanda mukariba vanogamuchira nomufaro chirongwa chekuronga mhuri chekushandisa machubhu anodyarwa munyama paruoko pamwe nekusungwa chibereko kune avo vanenge vasisade kuita vamwe vana zvakare. Chiri kuitwa nebazi reZimbabwe Population Services, ZPS. Hadha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vemadzimai aya vanoti chirongwa chekurera mhuri vachishandisa machubhu anoiswa paruoko chakanaka sezvo chichidzivirira kubata pamuviri zvachose panguva yakatarwa. Machubhu anoiswa paruoko aya anenge aine mushonga kana kuti mahormone anodzivirira kuti mudzimai asabate pamuviri kana akasangana nemurume mukati memakore matatu kana mashanu. Zvinonzi chakanakira urongwa hwemachubhu ndezvekuti mudzimai anokwanisa kubviswa machubhu aya paanenge ave kuda mwana zvisinei nekuti makore akatarwa anenge asati akwana here kana kuti kwete. Amai Nokutula Mavengese vanogara mumusha weveruzhinji wemahombekombe. Amai Mavengese vanoti vafarira chirongwa chekuronga mhuri ichi sezvo chichidzivirira kuti vasabate pamuviri vasingazive sezvavakamboita pavakabata pamuviri mwana wavo ane mwedzi mitanhatu chete.
Tanoishandisa mapirisi kamapirisi unogona kukangaro saka iri kana waiswa iyi unenge watoiswa zvachosa una imwe purobhlemu yaunawana.
Mumwe mudzimai anogara kunyamunga, amai Fadzai Kondowe, vanoti jadelisi yakanaka kudarika dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzakaita semapiritsi sezvo munhu achigona kukanganwa kunwa mapiritsi nenguva.
Ndoti jadheri chanai chiridira ilong item zasiyana nemapiritsi okuti everyday wakabirwa wakabirwa kuti unogona kukanganwa wakutomuka usiku kana kuti dzimokuwa wozofunga makuseni kuti hopaipa handina kumbomwa piritsi ndozoda pamwe paunofunga ipapo zvinenge zvatoita.
Mumwe mudzimai amai Precious Banda avo vaiswa jadelisi nhasi vanoti kuronga mhuri vachishandisa mapiritsi kwanga konetsa sezvo mapiritsi anga ovakonzeresa kuti vaite dzungu pamwe nekushaya chishuwo chekuda kudya.
Aindaonaudikiswa jedo zvongu kunenge kuri nani nokuti mapiritsi aindipo problemu yekuti ndaita dzungu kushaya petaiti saka kana depu racho ndeona kuti kumashure uku kwese rinenge richindibvuma asi 3 years dzakakwana rangokwana 3 years chiro ndakabayiwa rangasisashande munyama yangu ndebva ndotoita pamiri saka ndatoona kuti zviri nani zvangu ndisei jadheo.
Kunyange hazvo jadelisi yarumbidzwa nemadzimai akawanda, mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anga ari pakiriniki yemahombekombe nhasi aroti jadelisi yakamuramba sezvo ari kungobuda ropa pese pese. Mudzimai uyu anoti acharonga mhuri nemapiritsi kunyange paine mukana mukuru wekuti anogona kukanganwa kwaanwa.
Ndakamboriswa futi ndikaita problem yekupinda pamapiritsi. Ewa ndizvozvo mapiritsi unokwanisa kukanganwa but problem manje yekuti unosobleeda ndiri kunipa kuti ndingoenda mumapiritsi.
Mamwe madzimai abvezera vanga vachisungwa chibereko kuti vasazozvara zvakare muupenyu hwavo. amai Brandina muwe vasungwa chibereko. Amai Brandina vasungwa chibereko sezvo vachiti vakura zvekuti vatove nevazukuru. Mukoti mukuru pakliniki yepanyamunga amai Chisho vanoti jadelisi yakanakirawo kuti ikabviswa zvinetse kuti madzimai abate pamuviri sezvinowanzoitika nedzimwe nzira dzakaita semapiritsi kana majekiseni. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani aiswa jadelisi kana kusungwa pari zvino sezvo chiremba wepachipatara chekariba vamuza vati vanomirira musangano wavachaita nevashandi veZimbabwe Population Services kuti vazivise nezvouwandu hwemadzimai akayamurwa muchirongwa chemazuva maviri ichi. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Arthur Chiguriwa.
Mashoko atichangobva mukutambira anoti gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vazivisa kuti dare remakurukota rapasisa urongwa hwekuvakwa kwechikoro chepamusorosoro cheRobert Mugabe University, icho chinonzi chichange chiri makiromita 36 kubva muHarare mudunhu reMazoe kumashonaland central. University inonzi ichange iri pasi peurongwa hweSTEM, uye dare remakurukota iri rinonzi rapasisawo mari inoita bhiriyoni rimwe chete remadhora rekuti chikoro ichi chivakwe. Tichakupai zvizhinji mangwana. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muKenya vaRaila Odinga nhasi vati pane vakapinda zvisiri pamutemo mumakombiyuta eboka rinoona nezvisarudzo, izvo zvakazoita kuti zvakabuda musarudzo idzi zvinge zviri zvakabiridzirwawo zvakasiya vachitevera mutungamiri wenyika iye vaHuru Kenyatta. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinotambira nomufaro mashoko akataurwa nemutevedzeri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakati kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kutanga mabhizimusi makuru muZimbabwe. Svondo rapfuura vaMnangagwa vakati zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuratidza chido chikuru murongwa hwehurumende hwekusimudzira mabhizimusi zveupfumi uye kuwanisa mabasa muZimbabwe. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaniki mangwana vanovesa chigaro yeZANU-PF kuUnited Kingdom.
Muprogramu yeGovernment of Zimbabwe yeZimase pane programu yekuti investment inogona kuuya neyavanoti PPP kana kuti public-private partnership inovando project dziri kuitwa dzacho idzodzidzi. Sokutaura kwakaita vaMnangagwa kuti kune 1 billion iri kutopindamo. Tina mamwe maZimbabweans futi ari muUK vakanopiwa land vari kuita maprograms kuKoromonzi area kumashisi. Vari kurima ikoko, vari kurima beans nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvatinokudza zvikuru nokuti mari inobva investment inoitwa namaZimbabweans in Zimbabwe. Investment inoenda isina maconditions, unlike investment dzavamwe dzinobva kumwe. MaZimbabweans anonyatsoziva Zimbabwe, vanoziva chokwadi namanyepo pamusoro penyika yavo, vanoziva machallenges ari munyika mavo kana machinvestor. So havanyanyoni nida maconsultants nechi kuti vadi vainvesta muZimbabwe nokuti vari kuziva chava kutaurisana nacho. MuZimbabwe nemuAfrica in general ndo nzvimbo dzekuti kana ukainvesta unowana mari yakawanda zvikuru kudarika kumwe dzimwe nyika dzese.
Pane vamwe vanoti ivo hazvinyatsokufamba zvakanaka nokuti vanhu vari kudiaspora vanorambidzwa kuvhota.
Paunoinvesta tinozvikudza zvikuru, tinozvikurudzira, asi hausi kuitira Zimbabwe efavor. It's not a favor. You are going in there to make money. You are not donating. Uri kuenda kunoita mari. Ndosaka uchinosvika uchinegoshieta uchidaona kuti zvauroda kuita iwe zvinokuita kuti uite mari here. Vanongotarisa kuti ndinokwanisa kuita mari here. Ndinoita maprofit here. Mari yacho kandaita ndinogona kubuda nayo here. Kana maconditions acho akangodaro, unakutonainvesta. Capital inyanyoziya too much politics.
Vandik Mangwana Sachigaro Zanu PF ku United Kingdom, vachitaura parunare, vari ku United Kingdom ikoko, natanonoka wande we Studio 7. Vesangano relaw society of Zimbabwe, vari kukurudzira kuti hurumende imutsiridze homwe inobatsira magweta anomirira pachena. Vamwe vanhuwo zvavo vanenge vakatarisana nemhosva huru mumatare pamusoro dzakadai sekuuraya asi vasina mari yekuti vamiririrwe nemagweta. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano pakati pesangano reLaw Society of Zimbabwe nevamwe vatapi venhau muBulawayo neZuro Manheru vaEdward Mapara vanove munyori wesangano iri vakati magweta anomirira vanhuwo zvavo pachena vanofanirwa kubhadharwa. Mutemo wemunyika unoti vanhu vanenge vapara mhosva dzakakura dzakadai sekuuraya havakwanise kutongwa mudare repamusoro munotongwa mhosva idzi vasina magweta. Vamapara vakati dzimwe nguva magweta anomirira vanhu vakadaro pachena avo vanozivikanwa vachinzi pro deo lawyers muchirungu vanotadza kunyatsomiririra vanhu ava nekuda kwekuti vanenge vasina zvikwanisiro zvakakwana kunyanya mari kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo.
Dzimweni dzenguva gweta riri kutarisirwa kubvisa mari muhomwe mayo kuti rishandise pabasa rokumiririra munhu anenge atarisana nemhosva. Saka izvi zvine dambudziko nekuti mumwe munhu anogona kunge asingakwanisi kuafodha mari idzodzo dzekuti aise fuel mumota yake agare mazuva akati kuti muhotera achimirira musungwa nemamwe maexpenses aangangosangane nawo. Saka zvazvakanaka kuti dai paita homwe inokwanisa kunge ichibhadhara magweta anenge achiita basa iri.
Magweta anomiririra vanhu pachena anowanzoshorwa achinzi havaite mabasa avo nemazvo. Asi vamapara vanoti chimwe chimhingamupinyi chinosangana nemagweta akadaro inyaya yekuti havapiwe nguva yakakwana nematare kuti vagokwanisa kumirira zvizere vanenge vakatarisana nemhosva. Hurumende yaimbopa mari kumagweta anomirira vanhu pachena asi yakazomira kuita izvi mushure mekunge nyika yatanga kushandisa mari yekunze zviri pamutemo mugore ra2009. Kunze kwemasangano anoshanda akazvimirira ega ayo anombobatsira kuti magweta amirire vanhu pachena, vamapara vanoti panofanirwa kuve nehomwe yekubhadhara magweta ose anomirira vanhuwo zvavo pachena, vachiti sangano ravo riri kushanda kuti homwe iyi inge yavepo mukati menguva pfupi inotevera. Zvichakadaro, mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaMichael Hogwe vakati boka ravo rine mutemo unoripa mvumo yekunyorisa magweta ose anokwanisa kushanda munyika, vachitiwo senzira yekuzvidzivirira kuti vasabirwe mari dzavo nemakoronyera vanokurudzira veruzhinji kuti vatange vabvunza kusangano ravo kuti magweta avanenge vachida kushanda nawo ndeechekwadi here kana kuti kwete.
Tinokurudzira veruzhinji kuti kana vachinge vakuda kuitigwa basa negweta vatange vaongorora kuti gweta iroro igweta rine kodzero yekuita basa. Gweta rese rinofanira kunge rine chitupa.
Vahogwe vakatiwo kunyange hazvopanga vene maonero ekuti sangano reLaw Society of Zimbabwe harinyatsotora matanho akakwana kumagweta anenge achikora mitemo, sangano iri rinoita zvose zvarinogona kuona kuti magweta ose ashanda nenzira inotarisirwa. Mumapepanhau munozibuda nyaya dzemamwe magweta anenge abira vanhu mari kana kutengesa zvinhu zvakadai sedzimba zvisiri pamutemo. Ibasa resangano reLaw Society of Zimbabwe rekuti magweta akadaro aongororwe potorwa matanho akafanira kana vawanikwa vaine mhosva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Steers Mangoma vanoti havana hurongwa hwekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance parizvino nekuti havasi kunyatsowirirana nezvegwara riri kutorwa kana vachinge vabatana. VaMangoma vanoti vatsvangirai vakatumira nhume kwavari kuti vaite hurukuro asi zvinenge zvisina kunyatsobudirira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMangoma.
Renewal Democrats of Zimbabwe iri mubatanidzwa unonzi CODE, Coalition of Democrats. And izo takadira Coalition of Democrats izo kuti yakatanga yagadzira framework yekuti zvinhu zvinoshanda sei tisingatarisi munhu kumeso. Uyezve tinenge tichitarisa maprinciples ekuti kana tichida kuti zvinhu zvigadzirwe muZimbabwe zvinogadzirwa sei. Zvino iyi takaona kuti iri kuda zvevanhu. Tanga vati uyu nhingi mukuru ndiani wotanga wagowana zvinzvimbo. Saka narrative yacho kana kuti chimiro chacho hachina kusiyana nezvemakore akara aya kana hazvina kusiyana nezvinoita zvanhu. Isu tinenge tichida kuti tiite toziva kuti chaita kuti tisvike patiri nhasi. Unoona kuti chimwe chaita kuti tisvike patiri nhasi masimba apurezident akawanda. Saka tinenge tichida kutanga kuti framework yedu ngatibvumirane kuti pane mamwe masimba kunyanya aya anosenzeswa kukanganisa magariro evanhu zvakanaka. Tinoti limiting people's freedom. Tinofanira kumboabvisa kana kuti president anoda kuita presidential candidate anofanira kubvumirana nesu kuti masimba aya haashandiswi nemunhu mumwe chete.
Asi imi makambodaidzwawo here neivowo vekuMDC yavatsvangirai yekuti ngatigare pasi titaurirane mukatadza kuwirirana kana kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano?
Pane munhu akauya kuzondiona aibva kuMDC tikavapa framework kuti kana framework iriyo yamunobvumirana nayo isiri yevanhu tinotaurirana. Asi kana zvinhu zvekuti tange tati watsvangirai ndiwo presidential candidate pasina framework izvo hatibvumirani nazvo zvachose.
Saka ndezvipi zvamakati muri kuda kuti zvitange zvaitwa apa muchinyatsodorongodza?
Takati tinoda kugadzira framework yekuti tibatanidze vanhu vemuZimbabwe. Ngatigadzirisei kuti tiite inonzi nation building, tigadzirise vana vemuZimbabwe kuregera kuramba kwakaita mapato mapato. Ngatiite hwaro hwekuti institutions emuZimbabwe tinoapa mukana wekuti asinde nekuti iye zvinezvi aiswa muhomwe dzamugabe. Tikatarisa zvinoitwa ZEC, tikatarisa zvinoitwa Anti-Corruption Commission neabuda iyo zvino mazuva ano auditor general aida kungonhongonzi apo ma institutions iwayo anenge achitambwa nawo nevanhu vanenge vachitonga.
Saka nemamiriro zvakaita mungati nhaurirano dzaakundikana havana kutambira zvamakataura izvi?
Isina kaucha yekuda kusimudzira Zimbabwe nekuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka inonzi serving culture. Poita vamwe vanenge vari power culture yekungoti tinoda kungopinda mumabhutu dzamugabe idzodzo tongosenzesa masimba anga aisenzeswa namugabe iwayo. Tichazosvika pekuti kana tozotaurirana vanenge vakuona kuti vana veZimbabwe nzira yauri kufamba nayo havachaita. Ndopo tinozonyatsotaurirana chaizvo ipapo.
Asi katiri kuona vamwe code vacho vari kunyorerana zvibvumirano nevamwewo vana MDC Alliance vachawo, zvinenge zvichizofamba sei manje?
Semazera atinoita nhengo imwe chete yemucode yaenda kuMDC Alliance.
Hawanga ari mutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Steers Mangoma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongo cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nasi tiri kutarisa nezveurongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kuisa mari muzvirongwa zvekumutsiridza upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba zvekare 001-202-465-0318. Sezvo nguva dzedu dzapera kudai, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri webatoro reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanombomisa basa nhengo shanu dzebato ravo zvichitevera mhirizhonga yakaitika nesvondo kumahofisa ebato iri muBulawayo. Bato reNational People's Party rinodoma amai Joyce Mujuru semutungamiri waro kwemakore mashanu anotevera pamusangano waitwa muHarare nhasi. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Ini ndini Praxedes Jeremiah, ndiri muWashington DC.